Ya, izina Robert, uyu mtemo wapasiswa ni parliament and wangu mira chete kuti usainiwe na president and kana wasainiwa na president wakazogazetwa ndio kuti uwe uchaita mtemo. But seza tinongoziva ndezvekuti nyaya yepvo bill yaya nenguva ichitaurika and zvinhu zvanga zvagara zvichida kuti hurumende iite. Saka tinongoziva kuti kana zvadai so kusainwa kwebiri kwangu miranguva because itoziva kuti president achangori saina.
Semaonero enyu chii chiri kupa kuti ZANU-PF iite chipatapata kuti uyu uve mutemo tichitarisa kuti kana veUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachiyambira hurumende kuti isiyane nebiri?
Tichitarisa kuti panguva yati kubva iyi yemaelections and panguva yatabva kupfuura iyi yekuti vanhu vanga vachida kuita senge vari kuda kutarigira pamberi pesadi, ndiona senge kuti ndezvimwe zvinhu zvaita kuti hurumende especially hurumende yeZANU-PF kuti ive ichizongozopasisa bhiri iri kuti vaite yatingati CAB mamwe masangano avari kutaura kuti ari kuita senge ari kushandisiwa nenyika dzekunze. But izvi zvinhu zvatoziva kuti zvinhu zvisina kunakira nyika ende zvinhu zvisina kumira zvakanaka because tichaona kuti pachaita masangano akawanda ari kubatira vanhu kumaruwa nedzimo nyaya vachivharwa and zvinhu zvisingataridzi zvakanaka kana tichitarisa kuti nyika mamiriro yakaita inotoda kuti pave nemasangano akazvimirira anoita kuti abatsire vanhu and uyezve aite kuti hurumende ive ichigara ichigadzirira kuti igadzise zvainofanira ichigadzira.
Asika iyo hurumende iri kuti haina kunangana nemasangano anobatsira vanhu asi vavari kuti vanoita zvematongerwo enyika?
Ya, izvozvozvo ndinoona senge zvinhu yatingati pachirungu justification iri wrong. Nangwe masangano asi achiita zvematongerwo enyika zvinhu zvinofanirwa zvichitarisika munyika because tiri kuona kuti ama masangano nyaya dzekutongwa kwenyika muZimbabwe especially nyaya dzepolitics kana nyaya dzekodzero dzeitaura nyaya dzemumbure dzomutemo zvinhu zvinofanirwa zvichizikamwa nevanhu. But kana hurumende yakutya kuti masangano iyayo ari kubatsira vanhu kuti vave vari conscious kune atingati marights avo in terms of the constitution kuti ndiwo masangano avakatageta, zvinhu zvinotaridza kuti nyika haina yakatarisana nenzvimbo isina kunaka kuti vanhu vachangoramba vachingomupunyikidzwa kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kusanganisira kuvharwa kuchangoitwa maorganizations yaya.